Notambira mutombo uyu waitwa naJustice Munangagwa nemavoko maviri nechikonzero chekuti hunive hunounza hutongi hwejekerere, hunive hunosimbisa hutongi hweumiririri, kunyanyanyanya pachirungu yavanoti representative democracy.
Sei muchidaro?
Mukatarisa kuti nguva nenguva tange tichingoona tingati minister of local government achive anodzora kana kumisa zvisungo zvinenge zvaitwa nekanzuru, asi zvinhu zvacho zvinenge zvabva muvanhu. Saka naizvozvo tinoona kuti mutongo waitwa uyu wekuti section 314 yeBand Councils Act, iyo inopa minista simba rekumisa kana kuti kudzora zvinenge zvaitwa nekanzuru, wabva wanzi hauna basa uyezve hauenderani nezviri mubumbiro remutemo. Izvi zvinhu zvakakoshera tingati nyika yese yeZimbabwe kana kuti kutongwa kwematunhu. Takatarisana pachirungu neyatinoti pachirungu democratization of local governance.
Mungajitisa pamune muchitarisa zvinhu zvigapa
alignment yemalaws eZimbabwe neconstitution, kana kuti kuringanisa mitemo yedu nebumbiro remutemo. Saka naizvozvo tingati mutongo uyu ndechimwe chinhu chikuru chive chinosimbisa tingati kune vakanzwa President Munangagwa vanove mutungamiri wenyika vakataura kuti gore rino paramende ichange yakanangana nenyaya yekugadzirisa mitemo inoona nekutongwa kwematunhu kuti ve inoenderana neconstitution.
Saka mutongo uyu uchabatsira sei?
Kutongwa kwenyaya iyoyi kana kuti kunzi section 314 yeBand Councils Act haina basa, haina maturo, yarasirwa kure. Zvinove zvinoita kuti tizokwanisa kunge tive tinogadzira mutemo muparamende tisingadzorere zvinhu izvozvo zvinokonzera kana kuti zvinove zvinokurudzira utongi hwehumbimbindoga hwevashoma. Saka naizvozvo seboka rinomirira vagari veHarare tinove tinogamuchira mutongo uyu nemaoko maviri, uyezve tingati panguva ino apo mitemo inoona nezvekugadzirwa kana kuti mitemo inoona nezvekutongwa kwematunhu inge inovandudzwa.